manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura naJameson Timber vanova vari kuita negotiator wedu. Havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kuma alliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towizirana kuti masits aya tinovagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi napresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana napresident. Ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasits semapolitical parties. Taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu, macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kukamba nawo, waone mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kuda macandidates then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kuma alliance partners iko kuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidates avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidates iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidates ayo. Ndozvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Handinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gwetara vamachaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vamachaya vari muhusungwa paGokwe Prison, paGokwe Center, uko kune mabhizinisi avo. VaGarkai vati darira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vamachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 ndira, asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvavanokwanisa kutaura parizvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vamachaya vaburitswe muhusungwa. Vamachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vamachaya kunyange hazvo vanzwa avo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro, bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika munambudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezvoupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety, uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40, vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirao recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamiriri vane huori vunozikamwa unoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTim Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. VaShoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndovanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugovernment yakapfuura, asi kune mitauro yakawandisa kuti kuri kungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 kuchisiya vamwe. Saka tetarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo pavaMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Vane zuro hurumende yanga isingaisungi vakadaro, totarisa kuti zvinoendera mberi, hazvizongofadza rushi.
zhinji asi tizokuita basa riendere mberi.
Yae uori unonzi waitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yava Mugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi mchurongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi, asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Gertrude Ojeri vanorima kumakonde. Ambuya Ojeri vanoti havakwanise kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndomunese mumunda manje ndikapinda mumunda handifare ndisati ndapinda mumunda nekuti mumunda ndomunobva zvese. Ndomunopundisa yangu inoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai. Hapana Christmas ndisina pinda mumunda. Handingatanga kufara kamumunda mune junk. Handida kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka ndiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Melissa Kasanze avanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera kisimusi nevamwe.
Mangwana tutanga ndoenda kumunda ndotoona kumunda kwangu tukakamira sei kana kusakura ndotosakura ndozoya ndoita zvandoda kuita kumunda first.
Amai Kasanze vanoti kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda. Christmas inozoya after kuguta handiti maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzane namo vanoti mvura haina kunge yanyanya kunonoka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzane namo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhanisa ndaisa kubva mvura yanaya imwe nhanisa ndaisa. Saka nezuro pakanaya nezuro paya ndoumbira nhasi ndokunosa ndoti pasi. Ndokusiyana toita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwamhere. Mangwana Christmas Day handisikwanisa kuenda. Ndombosera nemhuri chichii ndichimona. Then musi wa26 ndichabva ndadzokera ndonoita se ndonofirita ndokunge mangwana mvura isinaita se isina kunaya. Hanasi nesa mbeu pasi saka ida unofiritwa mani. Saka ndozvita musi wa26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market, iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare, vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolin Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeners. Maforeners ndo anotenga art, ndo atinotengesera. Hudhu ndatinoya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zveshinyakare, mbira zvese nemhuka dzakavezwa, mamaski zvakawanda, hosho. Ndezvinhu zvatinonyanya kutengesa.
Amai Gladys Chodokufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvazvanoraya rakati makash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataiita neatakuita iye zvinezvi zvatosiyana. Towards Christmas kudai taichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping, tichiisa malights ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8. But iye zvinezvi hazvisisiri zvikuitetezvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda, vakatowanawo mari yekuti vadye. Zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neeco cash.
This year ndira chokwadi zviri nane than last year. Because last year takange tiri pamahwani yekuti mari kwangusina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nane. Like now so far zviri nane.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino bhizinesi riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neeco cash.
Bhizinesi like this year zviri kuratidzika kuti zviri nani, dainge isiri nyema eeco cash zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderirawoyo, vachifambawo vachiva vachitengawo vachimbotirimembawo mamacustomers edu. Saka zvatikushuvira ndezvokuda yangu dai kurutiwo eco cash yacho, maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho yatichiswipa yatichita maeco cash tichiita sei bhizinesi riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, ndokusaka bhizinesi repaAvondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsokuita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe I think nyaya yekuti pamwe zvinhu zvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo, uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Munangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMunangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANUPF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa, dzimwe dzokuisa masoja vachiti mamai wevheteran. And kuti ndidinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa fair and fair elections handezvekunyepa. Kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwavaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya. Havangangouyi for 6 months, nokuti 6 months in fairness chaiyo chaiyo chiro kuisa inini chaiyo chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Munangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe, voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika miritari sevanhu, ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi wa17 November pakamacha vanhu, mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mumugwagwa, inini ndanga ndiripo. Ndakatozviona ndikafamba, nokuti ndakabva kusaidhi kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusaidhi kuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizvityise. Saka handimunoona kuti muso vakazoona vachimacha muso 17 nekuwanda kwavakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nokuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kwete masoja kuti ataure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvirongwazvo ndomaita hamirira zvakaita
mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018
kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muzimbabwe ivo zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzezanupf kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoro avakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza kwavanoda kuti atonge uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete vaya ndivo vakatadzisa vatsvangirai kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvezvinongoratidza kuti mauto ndo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kwete munhengo dzezanupf hadziridzo dzakasarudza asi kuti mauto avashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunanga kuvapinda vakaisa wavanoda vachishandisa chisimba chavo vachibvisa vavanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasarudzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika inoi
mubatanidzwa wemapato anopikisa wemdc alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seunited nations african union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota vezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini Evans Zininga ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi tabva taita rombo rakanaka tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu pf vapupurai togarepi vatogarepi tinoona kuti kwave nehurumende itsva zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika
zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi isharamirikoro utungamiriri hwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaed munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vamunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo runyanzvi hwavairahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti unobvepi unoera rutupo upi uri webato ripi asi kuti iwe muhana mako munotiana wezimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisa simba rako rose neunjere hwavo hwose kuti zimbabwe ibudirire napo napo newe uchibudirirawo
mati mane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yezimbabwe
zviro kwazvo mubato redu rezanupf vechidiki vakarongeka chaizvo nei yatinoti yipligi yedu yanga ina magwaza apo napaa takatomagadzira kuti avharige iwawo munhu wose amire panzvimbo yake agoita basa rake asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi ministry ime neime inofanira kunge ine yatingati muchirungu kuti desk vanofanira kuona umiriri wechidiki kuti ministry imomo ungainzi local government pavanotaura nezvedzimba raisaizvo chikamu chevana vadiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitewo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pastage ipi pari zvino?
Vachina masa vakataura chitarisa izvi nekukongresi yedu yomusangano wedu wezanupiefu kuti uongwa uhwo hwaapadhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange. Ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ine ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza. Ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwatiri. Pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndova tiri kushanda navo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokupemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwa salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake nokuti ndo zvakaunza kutinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. But nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflecta, totarisa upenyu hwedu zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neChristmas yakanaka.
Kanandakatukwa
avo vanga vari Pastor Maika Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas muno America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MDC inotungamirwa nava Morgan Shangirai va Douglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonegai nemufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela kuStudio 7 ngesonto mhla ka-24 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
usiko lwakhe sibile zenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana futhi mina ngingazeke ukuthi umgabeni angaze abe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu oye phambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthele ngeke.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa egcwaliswa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Sifisela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni nabasalayo besale beziphathe kahle beze bebuye siqale njalo unyaka singabaphilayo sona.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Ababe ngabaphathi intambo bakahulumente umnumzana Jason Machaya nomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejeli ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kaboni umongameli Mnangagwa igcwalisa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwemukelwa ngumuntu wonke ngoba luqhutshwe ngendlela efaneleyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USibindi uthi sekuzambela uZulu weZimbabwe alungiselele ukuqondana lababubutho ababeka umlando wokusekela lokulondoloza ibandla leZANU-PF. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuveza injongo yebandla lakhe ekuthini lizophathe kanjani kukhetho luka-2018 owenzelwe eHarare Club, uSibindi uthe kamthembi umongameli Mnangagwa ekuzigcwaliseni lezo zithembiso ngoba efana nje lobe ngumongameli eminyakeni yangemuva umnumzana Robert Mugabe.
Engawuthiwa into yokuzalana ngiyaxoleza ukuthi ngizawuthi uyabe efana lomnawa. So usiko lwakhe sibi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye abana futhi mina ngingazeke ukuthi umgabeni angaze abe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu oye phambili but engemva ukamkhaya angeke ngimthembe ngeke.
USibindi uthi yena lebandla lakhe bazangena ukhetho lomnyaka ozayo bancintise kuzo zonke izigaba zalo.
Ukhetho sangena kakhulu kule nto esizibeke esilungisayo kade sizibeke in place ukuze ma kubonakala abantu abathwele izibhamu kuthiwa bangama-whole veteran ezindaweni sazi ukuthi sisebenza nabo kanjani. Asivele azinike sikusebenze sizesukuyekele kusenzakala.
La mazwi asekelwe ngesinye seziphathamandla eHarare umnumzana Onias Bebe othi kuvele kusobala ukuba eleZANU-PF lizanqoba kulolu khetho noma kanjani. Umnumzana Bebe uthi ukungeniswa kwababubutho kuzikhundla zokukhankasela ibandla elibusayo kungenye yendlela ezosetshenziswa ukubona ukuthi liyanqoba kulolu khetho luka-2018.
iZANU-PF izawina mabachiya amathiwa beyenza ama-sanctions bona bekampeni ngapha bekampeni ukuthi kona begijima bebesa leza ba campaign menga campaign. No, this guy is right. He's seen kuti akula muntu la. Asivaboni thini. It's just red, vote registering. Kota ke zwese kuti bavotele ubani. No vote ZANU-PF bonke ba register. Ba register ukuthi bevote ZANU-PF. ZANU-PF yawina futhi next time. Trust me.
Umongameli Mnangagwa uthembisa uZulu ukuba kuzoqhutshwa ukhetho ngendlela eyiyo. Inkulumo ahlezi engayo kusukela ingena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ahlezi esithi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Kuqala kwezemithetho yakhona yona abahlezi bekhala ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ababe ngabaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Jason Machaya lomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Machaya wayengusiba lukhulu weMidlands uvalelwe esitokisini seGogwe Prison eGogwe Center. Umnumzana Mate wayengumphathi ntambo ogatsha lukahulumende lwezokulima uvalelwe enkambeni yamapholisa eHarare. Abaphathi ntambo abambalwa ababotshiwe kunyanga edluleyo selokhu umnumzana Mnangagwa wathatha intambo zombuso esithi ufuna ukuqeda ukungathembeki elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monsora lamhla utshele iStudio 7 ukuthi iphephandaba le-Newsday alilobanga iqiniso elipheleleyo ngodaba lokwabiwa kwezikhundla kubandla le-MDC kanye lelomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Monsora uthi usechasisele ibandla lakhe ukuthi yena wayesithi i-MDCT izakhetha abazamela izigaba zonke elizweni kukhetho oluzayo, okutsho ukuthi kungakhethwa owe-MDC Alliance, owe-MDCT uzasuka amtshiyele leyo ndawo yokuncintisa. Uthi kachongo ukuthi abananzi umanyano we-MDC Alliance. Izolo bese kungani kuqhamuke kungazwisisani lapho umnumzana Tshwangirai ethule umbiko obutshengisa ukucunuka okukhulu ngalolu daba esithi umnumzana Monsora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Osomabhizimusi bamabhasi lemichova bathi ibhizimusi inhle kakhulu kulandela ukukhwezwa kwabo intengo yokuya emaphandleni ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu bathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emarenkini enkulumane complex kanye ledolobheni luveze ukuthi abahambi bayagada amabhasi lanxa intengo ikhweziwe. Usomabhizimusi oxoxe leStudio 7 umnumzana Andrew Nyengani uthe ibhizimusi inengi ngalesi sikhathi.
Thina sivele sikhwezile ngalesi sikhathi ngoba i-business yethu ivele iba labantu abaningi kumbe ngathi le demand ngezikhathi zamakhefu. Yikho lapha lathi esenza khona imali. Phakathi kwesikhathi siyabe siphomba ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi kulamabhasi ahambayo esiye emakhaya. Yikho khathi sikhwezile ngoba abantu baningi abavele behamba le mpahla njalo ziningi. Sihamba sitshaya ama-trip engathi ngama-one way. Yikho sikhwezile le mali yakhona ngoba nxa siphenduka sivele emakhaya, siphenduka kuvele kungela muntu.
Omunye usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthe imali yokugada amabhasi ikhwelile kuzo zonke indawo njalo ibhizimusi iyahamba okwenyanga yonale.
Misikula amalanga khanyakala iyahamba okweminyanga yonale uDisemba kusiya kuJanuwari ngoba kuyaphithizela abantu baye emakhaya. Amabhasi bonke sikubhizinisi yetransport hayi kuyasebenzeka. But bakhala nge-transport ubana ama-price akhuphukile abantu ukugibela amabhasi besiya emakhaya ukuyabona izihlobo zabo. Ngaleyo ndlela lathi kunzima ukuthi sithi ama-price angakhuphuki ngoba khanyakala i-demand enkulu kakhulu ku-transport ebekuhambisa abantu ngendawo zabo ezijiyeneze emakhaya.
Unkosikazi Dudu Mdluli owegada ibhasi eya eKezi uthi abanye abamabhasi abavumi ukubhadalwa nge-eco cash.
Mina ngiyakhala kakhulu ibhasi yakithi eKhezi lapha ikhwelile from $8 yafika ku $12 singakakubali lempahla khona lapho so imali zakhona sezizinengi kakhulu and bafuna le cash lo kuthi ayithatha ngapi khathesi asazi siyakhala kakhulu ngentengo leso ngathi uhulumende omutsha lo angayehlisa intengo lezi sigade ngama price ayo and basivumele ukuthi sigade ngabo ikho cash.
Evumelana lomdluli unkosikazi Maria Bebe uthe imali ikhweziwe kakhulu okuza kwenza ukuthi basale belohlupho lokuswela imali ngenyanga kaZibandlela oludume ngokuthi iJanuary disease.
Athina besigayela ukugada ibhasi ngama $10 nxa sisiye emakhaya konke kundawonye le luggage kodwa kathesi sesichajwa ukuthi umuntu ulele iprice yakhe le luggage le price yakhe okusuka kube nzima because imali yangkhona isukube nengi ngapha befuna icash abantu saye sesikhala singasela mali zesikhulu izinto eziningi ngoba zasezifunakala ngoJanuary. Lokhu kunzima kakhulu besingacela ukuthi behlise intengo kancane.
Osakhulayo obegada ibhasi eya eLupane unkosikazi Thokozile Nyathi uvumelane loBebe lomdluli.
Thina intengo yamabhasi price yamabhasi eseLupane isichayile kakhulu. Ngapha bafuna le cash singalayo le cash yakhona. Ibhasi ekhwela isuka ku-$8 isiya ku-$12 becharge bezacharge le luggage yodwa. So kusehlula kakhulu ngoba sebesifuna le mali yokubachiyela ekhaya esigaya sesiswela lokuthi sibachiyele ngoba yonke imali yabo siphelele emabhasini.
Ngamakhefu ekhisimusi minyaka yonke imali zokugada ziyakhwezwa mahlayana nje njalo uhulumende kathathi manyathelo okuqondisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Mtam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abangayanga ekhaya sebeqalisile ukuqhuba amagigi ekhisimusi achiyeneyo kuqhonswa imiculo yasekhaya lemigido. Iningi labo lithi ikhisimusi enhle kuzihlobo labangane ekhaya. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekusele nje amahola ambalwa ukuthi liye kusele ekhisimusi kodwa kuningi labeZimbabwe eJohannesburg amagigi ekhisimusi kudala eqalile. Iningi labo baphuma baya endaweni zokuzithokozisa ukugoqela iZuleke lapho othola khona bengamaqenjaqenjana uzwe nje ngomculo wasekhaya ukuthi laba ngabakwelikamzilikazi abanye baqhuba amagigi la ezindlini zabo. Amalungu enhlanganiso yabalobi bakithi ngabanye ababe le gigi egoli. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesibundla laye obeyingxenye yala magigi uthi baquqa la magigi njengendlela yokuhlangana njengezalwane seZimbabwe besemukela ukhisimusi.
Silefe well eyokuvalelisana phela komnyaka sijabula sibonga konke esesikwenzele sesivulekikho. Sifisela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ezindleleni labasalayo besale besiphathe kahle beze bebuye siqale njalo umnyaka singabaphilayo sonke.
Usonkondlo weZimbabwe waziwayo uMnumzana Bongani Ncube yena uthi kunengi labo iyo indlela abavala ngayo umnyaka.
Siyajabula namhlanje kulusuku lokuvalelisana abaya emakhaya sibafisela ihlahla kubo bonke abazali abakwenza abazali emakhaya sibafisela ihlahla singathi bangadlala kuhle sihle sihlangane futhi ngonyaka ozayo singabaphilileyo sonke siqhubeke ngomsebenzi omuhle esikwenzayo ukuvuselela ulimi lwakithi.
Unkosazana Sibonginkosi Ndlovu yena uthi lobanje bengaphumelelanga ukuya ekhaya ngezizathu ezijeneyo izinhliziyo zikhonale esihlotsheni lebanganini.
Abasekhaya abahayekhaya uhambo oluhle ukuthi labasekhamba sisebenzisa isimo somuhle labahambayo ngibe bamike bekhulu ukusebenza khona le elime bengajikile ngazana lezi masi.
kuningi lala magigi kuyosiwa kudliwa zonke ezivela umlonyeni ongasicabanga kanti abanathayo inlimi bahle bazithwatike ezambeni ukuze babunkunkuluze kahle abagidi abo bona bathi liyazi leyo ukuthi chatha elakusasa bengakabuquthi Lestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kohlelo labasakhulayo ngingumike hobe yo bafet sekulesikhathi singakaxhumana kodwa hayi sengibuyile uhlelo leuthandayo namhlanje kuhlelo siphatha udaba mayelana ngokukhethwa osekwenzwe ngu-retired general Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bangamongameli Mnangagwa kubanda elibusayo ngifuna ukuza ukuthi abontanga njalo umphakathini wakomthwakazi lithini ngalokho ngixoxa lo zenzo unyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga nyoni nyoni ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Butwane as young people Butwane we are very much concerned for us we are very much concerned kwezi kusithethe kusifake esibangeni sokuphelelwa ngoba lokho kusithengisa ukuthi lokho it's a clear coup eyenzakele elizweni ngobana ngokuthatha uJiwenga efakwe esiba engumsekeli kamongameli kithi sina njengobontanga kusikhombisa ukuthi kuyindlela obongwa ngayo as of now I say army singathi is an independent institute it's an army that is biased a affiliate with the ruling party and njengama-citizens njengabontanga kusithengisa ukuthi njengama-parties akhona nxa uvele ungasela budlelwano le-army awusoze uyenelise ukuma ukhuluma iqiniso njengesimeli selizwe esizama ukuthi silungisise ilizwe
singakhangela i-timeline ekhona since umongameli odlule umnumzana uMgabe washiya umsebenzi a lot has happened isibonelo luhlelo lwabo i-Operation Restore Legacy esanda ukugqiba do you not think ukuthi ukungena okwenziwe yi-army kuyinto esesize abantu eZimbabwe
ngiyabonga eput mike lelo kasiloqiniso kasivumelani eput mike I think nxa yona i-ambiguity is restoring in i-order or whatever legacy it's automatically dismally to us as young people ngoba sibonile thina imbada diamond ibingagcinwanga ngochombo ibigcine i-army we need to know ukuthi ama-diamond embada aphelela ngaphi abantu abahlukunyezwe abaxotshwa ezigabeni zabo namanje bayahlupheka labana bantu
yini umbono wakho mayelana lokukhethwa osekwenziwe u-retired general Chiwenga kanye lo Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli kubandla elibusayo
kakhulu ngizakhuluma ngoChiwenga I think now it's his turn ukuthi abongwe vele into ekade ivele i-strategize before with my own understanding as an individual because I don't foresee mina u commander we army after what he has done esiba ngo deputy president of the country and at the same time Major General Moyo like esiba ku foreign affairs already it tells us as young people that this is a military rule
ubona ngani ukhetho lo luza belukhetho olukhululekileyo na njengalokho okushiywe ngumongameli Mnangagwa
but Mike asilabo ubufakazi obubhaliweyo kumbe sesibubonile esingathi thina uMnangagwa usithembisa iqiniso ukhuluma okokudinga ama investors and more so sokule army amasotha amabutho abantu sebehlebele panic yokuthi ngcono sibavotele ngoba laba abantu anilibona ukuthi ubayenze nomgaba umuntu atengaphumiyo pho thina bazasenzani
hayi nyoni ngikuzwile kahle yabonga kakhulu bekuhle ukuba lawo kuhlelo ndaka
ngiyabonga mfowethu Mike
bafethu singakagqiba uhlelo wathi ngibala imilayezelo yenu elifake kucast lethu ele VOA Ndebele ebulenjini obe Facebook ngodaba lolu siyabonga kakhulu ngama comments uthi nasho mkhoni uthi maybe bazatshintsha isimo somnotho welizwe lethu baza lethu umsebenzi kuzulu wonke weZimbabwe umdluli nomduduzi Felistus Nonhlanhla yena uthi one vice president is all right mdluli ngiyakuzwa baba umelusi Midla mini uthi sekuzikhanyela ukuthi kwakukhuphle ukhanya ngani hey uDlamini uyavumelana kanye lo nyoni hayi bafethu isikhathi sesiphelile masidibane ngeviki ezayo same place same time ngiyalifisela nonke ikhisimusi enhle mthwakazi womuhle olivalelisayo ngumaikhobe lilale.
Sizweni uGibbs Dube esethulela ezamasiko lokuphila kwabantu.
Sengana masiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu.
Sizokudaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Namhlanje sixoxa ngodaba oluqhathekileyo kakhulu, udaba lokuthi nqa uthando soluphelile endlini Paul uvuzelelwa njani. Nenhlanhla ngoba ngilonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwela South Africa. Kuzobuya ke ubaba usikhumbuzo moyo laye ukhona ngale kwela South Africa. Mncube lichona njani?
Siyachona
ba. Yee baba moyo ungawuchona njani?
Ayachona chona njani.
Hayi kulungile moyo. So sikaze ngawe ke inkosikazi Mncube. Akuthi ukuthi uthando lungazolubuyela sibele endlini. Luvuselelwa njani?
Oya bengasela thando ubaba oro kumama lapho. Baluphela xa zonke. Kuya kuzoba kudiphenda futhi ukuthi kuphela ngayiphi indlela kithi.
Mhm.
So ifu kuphela angazi ukuthi ngakubeka kithini kahle kahle. Ngoba bedependa ifu kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo ngithi.
Mhm.
Ukuthi ba sithi lesi oro yibe ngijolayo oro ubabo jolayo lapho yikho ugcina khona uthando lwakho nongasekho right endlini.
Aha. Poke ukuvuzelelwa njani nxa sokunjalo?
Liyahlala phansi lo baba ndibize umuntu omdala. Ibeli libike udaba lweni libe selilucha libe selichazela nalo umuntu omdala ngiyozoluyisa ke udaba lweni ukuthi luba njani uthando lwenu luvuselele.
Ye baba moyo uyazwela lapha ke ukuthi kukhona khona okungahlupha ukuvuselelwa njani nxa kunjalo?
Ukuthi kuyatshiyana ukuphela kwakhona lungaphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo luvuselelwayo. Kodwa lokuphela kusoluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthando komunye. Hhako suka kube yinkinga livuseleleko linjalo ngaze kungenele umuntu omdala kungenele amakhansilar. Eke luphele ngabe luphelile ngeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthando ukuthi alukho luphelile. Makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto. Yeni kube sokubuyelelana sokuyahamba kusiya phambili.
Ye, siyabona ukuthi ke inkosikazi Mncube esilungwini kwezwa kuthiwa ke ngisakhipho wami siyekwenza kuloko kuthiwa yidina kumbe ngimkhiphe ama-out. So akutsho ukuthi yikho phela lokho kuba seluthando ukuthi luhlale lukhona.
Hayi, lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifu kumbe libe lingasakhulumisana endlini ngoba layo liyifamily layo lingekho two. So ngayenza ukuthi ube yi-three, four, five akithi. So kuzoyenza ukuthi la ugcine injani ixoxisana njalo kukhulule inhliziyo ugcine lawo leyana into iya ideda enhlizweni yakho oro kuyintado ibambile enhlizweni yakho.
Aha baba moyo,
uthando inyamazane engingatsho ngathi ma ngidiscuse ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyabe sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza. Yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa amanga wona amanga azavela abuya avele egcekeni. So yiwenza abantu bagcine bengaphawulelayo.
Nkosikazi Mncube,
mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi ifu liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobunye wakho lixolisane liqhubeke njalo ngothando.
Lamafitshane baba moyo,
ikakhulu uthando lwami sukwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifuna ngobaba nokulalela yena onguwamlandayo ungalaleli kakhulu abantu bangaphandle. Uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye, siyabonga kakhulu ke ntata leli thuba ukuthi mbonge ubaba usikhumbuzo moyo ukhona ngale ke kwele South Africa incwadi kwezamasiko esintu. Mbonge ke lo mama ke uRejoice Mncube khona ngale ke eJohannesburg laye. Lingathino lakusasa zihlobo zami mbokele kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilali.
Siyabonga Gibbs. Iqembu leZebra Revolution yilo elinqobe kumncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ebunjwe ngumdlali osewathatha umhlala phansi uFortune Fokoza Ncube oqhutshelwe elokitshini laseNtombane ngomgqibelo. Intatheli zindaba ethu zemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uncube uthi usungule iFortune Fokoza Ncube Foundation ngoba izama ukuba ancede umphakathi wentumbane njengomuntu ozalelwe wakhulela khona njalo waqala khona ukudlala ibhola. Uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona inkundla akhula idlalela kuyo ingasasetshenziswa abasakhulayo sebetshonela ukuganga.
Intumbane iyaziwa nge-high drug abuse, so ngizama ukuthi khona ncedisane le-community yethu ukuthi sikhiphe abantwana labo esimweni esinjengasona leso lokugcina behambe emajele. So into engizama ukuthi ngiyilwise.
Amaqembu abafana baleminyaka elithumi lane aphatheke umncintiswano wakuqala ukuqoqa inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation ophiwe igama elithi Fortune Fokoza Ncube Foundation Invitational Tournament ngabalisayo leCity Rovers, eleZebra Revolution, eleFamza kanye leLeyoung Flying Stars. Kusigaba sesemifinal iqembu leZebra Revolution linqobe leCity Rovers nge-2-1 kuthi leLeyoung Flying Stars linqobe leFamza nge-4-3 ngemva kokuchaya kwembekwa. Kufinali iqembu leZebra Revolution okuliqembu lomdlali weqembu leFC Platinum uMkhokheli Dube linqobe eleYoung Flying Stars okuliqembu lomdlali osewathatha umhlala phansi uColin Nyambiya nge-3-2. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province umkhulu Limthunzi utshayele ihlombe abadlali asebathatha umhlala phansi abalenhlelo zokuthuthukisa umdlalo wenguqu endaweni abakhulela kuzo.
Bona ama-former players amaningi ebuya back ku-community abakhulisayo bezoplawa back. Ubiya did the same. I was also invited to Plumtree kule jaku kuthiwa ngulucky Mkhosana laye wenza khonokho okufanayo. Namhla sibona uFokoza laye esenza the same thing. So we are seeing a trend ukuthi abafana they are coming back and trying to help abana wabo.
Inhlanganiso yeFortune Fokoza Ncube Foundation iphe imvuzo kubadlali abaqhube kuhle ekupheleni komncintiswano njalo lapha ngabagoqela uMasimba Khwatara weqembu leYoung Flying Stars yena okhethwe ukuba yiplayer of the tournament. Unozinto oncinte abanye nguPrince Singo ohlohleka nenye nguWilliam Magasa. Umqeqeshi osebenze kuhle kakhulu nguBekithemba Biwi weqembu leZebra Revolution. Umdlali obekhahlela ibhola ngendlela enathisa amanzi nguBlessing Ncube weqembu leCity Rovers ukuthi ohlohle igoli elimangalise izibukeli nguPrince Dube weqembu leZebra Revolution. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngumbonele tiketi lake esandleni ongelalo ehlike isiqwanga phambili akula sotsi kanti wena masalu wangikhangela ngelihle ngani uyangifanisa nithi asibhadale nini imota yamakhiwa phela lami imota leyi kayiso yami hawu. Okay, ngakulo uncedo kuphela masalu, don't worry. Kanti uzakunceda wedwa njani? Bazabuya bazakunceda, okay?
Ngitshendile encane. Hawu.
Kanti vele wona omama babe siyangabi ngesikhathi samaholiday befuna ukusiphuzisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkukhu sezivalelwe thina. Hawu.
Hayi, hayi, hayi. Lingabongeza so. Anti lami kade ngizolungisisa ama certificates abantu abami. Kanti leya kwazi ukuthi ama certificates ayakhathaza kangaka kulezi insuku. Selifuna ukuthi abana abantwana baqotshe isikole abeni befunda. Kanti linjani?
Mama uhlaza choko akula ofisi evuliweyo ngalezi nsuku zeholiday ijuku phela yokuzothayimela ibonus yethu unyawo yetankini driver ngiyatela amafutha mfana wami achintsha amagiya ingabheka ngizakufakazela bana mukuma danza kunaka bana njazi shini njazi bayisi banzi yalaka yi badi kufama jaivi yalakiza Mari randa naika nasa ndisikuda any standing passenger saka munhu wese ngagare pasi titange kufamba koimi mama makagogara pa passage ndati ndisikuda standing passenger indava
hai tajaila kedu ndauya nechinomo changu atizvitoro ndizvavanhurume vanhu kachi vanogara pasi
Umculo kaMoyi uPaul Matavire ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.